mutsazwa kare diri mupenyu today pandaitadza kufamba makandisimudza your grace ndiyo yakandichengeta
all the way
vanhu vakati hazviti but you made a way for me mune rima makandivhenekera now the whole world can see handichacha mwari muri neni even when the road gets rough Murima makati mwanangu dzoka ndakawana rudo